vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi mangwanani sachigaro wevaiva varwi vorusununguko vaChristopher Mutsvangwa vati vamugabe vanofanirwa kuenda chiro zvodii. Vamutsvangwa vati boka ravo rakasvotwa zvikuru pamwe nekushungurudzika nekusasiya basa kwavamugabe izvo zvaitarisirwa neruzhinji, asi vati medzitiro vamugabe vachaenda chete.
Isusu tinongoti kune vanhu vemuZimbabwe takanyara, takasvotwa, kushungurudzwa nemukuru kuti pati yake yamutananisa basa anoda kuramba achiri pabasa ezifi haana waanoteerera kunge zvinonzi iye anozviita kunge mwari munyika munomu. Zvino muno mwari vanhu ende vanhu vachamuratidza kuti ngaasiye basa.
Vamutsvangwa vati nekubudirira kwakaita kuratidzira kwakaitwa nemugovera neruzhinji rweZimbabwe varonga zvekumwe kuratidzira mangwana chipiri, vakati vanhu vanofanirwa kugara pedyo nekumba kwavamugabe kusvikira vasiya chigaro.
Taronga kuti vanhu vadzoke zvakare muHarare ende rwendo runotoda kuti vanodai zvaigona vanogarira kudhuze nekuBlue House kuti atange kunyatsoona kuti zvinhu izvi hazvina kunaka zvaakuitika munyika muno, asaramba achipa mutoro kune vanhu vekuAmi kuti varambe vachimuchengetedza.
Vaimbo vevarwi vorusununguko ava vashoropodza mashoko avapatrick chinamasa nedzimwe nhengo dzezanupf dzakati mushure menyonganyonga iri munyika bato rezanupf richaita hurumende itsva inenge ichingova yezanupf chete vaisa vaemarson Mnangagwa pachigaro. Mutauriri wesangano revakarwira rusununguko vadouglas Mahia vati havazotevedzeri vanhu vanoda kudzosera nyika kumashure, vakakurudzira veruzhinji kuti hondo yekubviswa kwavamugabe ihondo yezvizvarwa zvese munyika.
Vanhu havasi achinamasa, masoko achinamasa semunhu, iwo une ako uye ane ake. Saka isusu hatigoni kurarama nemasoko okudzwa nemunhu. Zvingatotishamisa kana kuti pamwe dhuzi anotova kana kuti akatomirira ivo vanhu vari kuita zvavari kuita navamugabe. We would never know. Saka tingateedzeri masoko emunhu ari kuda kuti zvinhu zvidzokere mumasure.
Vaive varwi vorusununguko ava vanyorera kudare repamusoro rehigh court zvakare kuti dare iri riburise pachena kuti zvakaitwa nemauto nechipiri hazvityori bumbiro remutemo. Vaive varwi vorusununguko ava vatiwo sezvo vamugabe vakabvuma vega kuti vakatadza kuita basa nemazvo nezuro, vanofanirwa kusiya chigaro. Vachitaura pachivhitivhiti chehurumende, vamugabe vakabvuma kuti nyika yaenda kumawere, asi pachinzvimbo chekusiya basa vakati vachagadzirisa mhosho dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.